chekutanga ikodzero yevana veZimbabwe yema political parties yema organizations ari muZimbabwe kuti kana wakumbira voters roll upiwe voters roll uye izvi hazvisingori kwedu chete zvinhu zvinoita zvakatsigirwa nemutemo weZimbabwe nebumbiro remutemo reZimbabwe tiri musangano unoremekedza bumbiro remutemo saka tinotanga tatarisa bumbiro remutemo kuti riri kuti ndosaka muchiona kutriple C kwakazara maloya magweta vanenge vachitoziva tenge tichitoziva kuti zvinhu zvatiri kutaura izvi ndozviri kutaurwa nemutemo weZimbabwe kwozoitawo nyaya yekuti vanotiti isusu tiende tinopiwa voters roll rinoita iro mazimari akawanda kudaro over $170,000 $187,000 yekuti uwane voters roll that haisi kuperera ipapo panyaya yekumbunyikidza nekubatirira vana veZimbabwe wonziwo unofanira kumira mwedzi miviri nehafu 58 days wakamirira kuti voters roll iroro rizoprindwa zvakamboitika fani izvozvo ikodzero yedu yekuti tiongorore voters roll saka isiri kutaura kuti zeki iri kuitirei zvinhu zvisina maturo iri kuitirei zvinhu zvisina musoro ipo paine mukana wekuti vangotipa voters roll tochitoona zvatinoda kuona sekodzero yedu sekutaura kwazvinoitwa mubimbiro remutemo
Dr. Mavhadza nyaya iripo
dambudziko riripo ndirekuti vanhu havasinzwisisa zeki haisi kuramba kupa vanhu gwaro rinonyorwa mazita evavhoti zeki iri kutaura zvinhu zviviri chekutanga iri kuti iyo hatina mari yekuti tifotokope voters roll yacho yese tokupai asi kana muchida uya uzotora ufotokope wega normally the law says the voters roll must be unveiled to people unveiled is not given people must come and see vanogona kuinspecta pavadira it's unveiled to them iwa rida kutora kana urida kutora hausi kurambidzwa ita saizvozvo zeki haisi kukunyimai ngozeki yakati hatisi kuramba asi tiri kuti tikakupai esoft copy inoindasiwa nayo because vanhu vakapiwa soft copy yedelimination vakatanga kuisa macoordinate asiriwo vakutaura kuti tirezini iri kumadagascar zvisiri izvo zviri padelimination report saka koti kati taona zvaitika kudhara mazana iri apfuura tikazvidzokorodza nekukupai mimi soft copy inokanganiswa saka zeti akumbira kuti tipei nguva tigadzirise tiise masecurity masafety catch measures ekuti hakuna anozoita zvake zvaanoda you cannot edit it
vadzokora nyaya iri kutaurwa nezimbabwe electoral commission yakatsigirwa nedare yasimudzwa zvakare nadr Mavhadza yekuti kune vana mambara vanogona kukanganisa voters roll munoti
aiwa izvo hazvitaurwe makore ano atiri munyika yatiri yatiri kurarama mazuva ano kune zvinofanira kuitwa nezeki kana zeki riri sangano bato kana kuti organization inoziva zvainoita inotoisa zvinhu zvakadaro izvozvo kuti pasawane chero ani naani anopinda zvino kana vachiti munhu wese anongouya opinda oita zvaanoda zviri kureva kuti havana kuita basa ravo nemazvo saka havatorina kodzero yekuti vange vachiita basa iroro kana vachitadza kuchengetedza voters roll racho nekuti havangatyore mitemo mutemo weZimbabwe unotibvumira isusu ende unototaurawo kuti kana tichida voters roll tofanira kuriwana uye tofanira kuriwana nemutoo watinoda kuti sesoft copy here kana kuti hard copy
Dr. Mavhadza imi seZanu PF mungapembera here kana makakunda vamwe vachiti havana kuwana voters roll
kukunda baba kana tikakunda pane vanochema nekuti akundwa haambofa akapemberera nesu saka tatozvijaira kuti vachazongochema kana vachinge vakundwa isu tikakundwawo isu tinopemberera nawo saka hatisi kutarisira kuti zvingakanganisa sarudzo sarudzo ichaenderera mberi zvakanaka zvanupefu ichahwina zvine mutsindo tichapemberera vetriplesi vanokokwa kuzopemberana vachida kana vakarambawo tinongopemberera vasipo saka kana vakanyunyuta hazvitadzise zvanupefu kuenderera mberi nekuhwina nekutonga
vadzokora nyaya yekuti sarudzo dzoitwa rimwe bato rokunda mamwe mapato muchichema sezvamuri kuita izvi munoona sei
Ambova makaita mufaro muZimbabwe, ambova makaita runyararo muZimbabwe, nekuti kana tiramba tichingoita macontested elections, tinoramba tiri munhamo yatiri. Vana veZimbabwe vari munhamo, vari kudya nhoko dzezvironda nhasi uno, nekuti gore negore rinoitwa maelections, kunenge kuine hondo, ZANU PF ichitsvaga nzira dzekuti ipirire, nekuti inenge ichiziva kuti ikangoita zvinhu zviri pachena chechetere, inozvamburwa neTriple C.